Gore rapera muzinda weZimbabwe mumbotsona unoti wakagadzira mapepa ekudzosera kumusha mitumizana nemakumi manomwe nemitatu kana kuti 173 yezvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvafa uye mimwe makumi matanhatu nemitanhatu yezvainge zvafa nechirwere cheCovid-19. Ndufu idzi dzakapa kuti nhengo dzesangano reOzimbozimbotswana dziise musoro pamwe chete kuti dzibatsire kuti vanhu vabude pachena neurwere hwavo kuti vatsvagirwe rubatsiro. Vakavamba uye vanotungamira sangano reOzimbozimbotswana Mai Posha Mzondo vanoti vakarasikirwa nenhengo dzesangano makumi matanhatu gore rapera.
Asi kuti patakatanga kufunga nezvazvo tatasangana nevanhu vakati wandei vanorwara vachingonyarira vari kudzimba vasingadi kutizivisa. Upfu ichisita ichida kubatsirawo segurupu kuitira kuti kana vanhu vachida batsiro towana kuudza vanhu vobatsirawo dani kuti munhu angonyarira ari ega.
Mukuru wekomiti itsva yekubatsirana paurwere vachishanda sachipangamazano mune rimwe sangano rakazvimirira muBotswana Muzvare Betia Mutetwa vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe ruri kunonoka kuenda kuzvipatara.
Munomu chinoita kuti vanhu vachigara kana varwara is because vanokungosvika and then wonzi oman auna oman okay so ya foreigner passport they start kutovictimizwa kuti ya Zimbabwe yaichii, saka hapachisina kubatwa zvakanaka, woshongurudzwa and inongo vazhinji vanenge vasina mapepa and vanenge vakutotya kutotumirwa mapurisa, saka vanobva vagara manje kuzimba.
Muzvare Mutetwa vanoti vachashandisa madande mutande kukurudzirana kunorapwa.
Tiri kukurudzirana magroups imomo mawhatsapp groups atiri kuti vanhu vaende kunotestwa.
Muzvare hazvinei makwanise vanhu vanhengo yesangano iri vanoti mwana asingacheme anofira mumbereko.
Mari yandakapuwa ndikada kuitarisa iri kupfuura mari yandakabhadhara hospito yaida 3000 something yemabhills, asi kubudikidza neOzimbozi vakabhadhara mari yandina kana chikwereti. Chimwe chakaita kuti ndinaise kurikavha isamfeling ndinzimba murwere weshuga, ndinzimba murwere neBP, ndinokwanisa kurarama sei ndiri mukati mevamwe plus ashukileni
vaenderera mberi vachiti vanhu vakafanira kugara vachizvivhenekesa zvirwere zvakafanana nechemukondombera, chegomarara, blood pressure necheshuga sezvo zvichikwanisa kurapwa zvisati zvakomba.
Tinongokurudzira kuti vanhu ngatigare takachekwa tichiziva patakamira HIV first then BP then zvirwere zveshuga, cancer ndo number 2, HIV number 1 then shuga number 3, BP ndinoisa kwekupedzesera.
Mazano mune zvematongerwo enyika neupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Town Chimina vatiwo vakagadzirira kubatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvawirwa nedambudziko. Nekuda kwekuoma kweupenyu munyika uye kudawo mafuro manyoro, zvizvarwa zveZimbabwe zvakaendawo kunogara kuBotswana nedzimwe nyika dzakapoteredza, asi dzimwe nguva zvinhu zvinoomera vamwe vanozoguma wofa nekushaya anobatsira, zviri kupa kuti vamwe vaombe masangano ekubatsirana sezvo kusva kwendebvu varume vanodzimurana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.